Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 15th, 2019. And this is Diaspora Forum. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about current economic crisis in Zimbabwe and how it is affecting Zimbabweans living in the diaspora.
The country is currently going through a rough patch economically, with prices of all basic commodities going up almost every single day, while fuel, electricity and cash shortages become a daily routine.
Zimbabwe's economy started to take a turn for the worse in the mid-90s, but some say its worst time came in 2007-2008, when the economy took a nosedive buoyed by political violence. Now, many people are fearing a repeat of 2007-2008 as the country faces almost similar economic problems.
During the 2007-2008 hardships, many Zimbabweans looked up to relatives in the diaspora, while those in the diaspora's remittances sustained the country for a while until there was a government of national unity. This also drove many Zimbabweans into economic refugees around the world.
Fast forward to 2019, the new government, just like the one that was there during the 2007-2008 period, has also failed to turn the country's fortunes and is being accused of gross financial mismanagement.
Indeed, that's our topic of discussion tonight. Lingaba lichona njani emakhaya kumagumbi omane womhlaba lapho lingaba likhona kudibana kuhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ngobunzima obuselizweni obugoqela ukusilela kwamafutha ezimota, ukudula kwezinto, ukudla lokunye okuthiyeneyo. Kusilela kwamagetsi, amanzi, posela yonke into, kulodubo olumangalisayo eZimbabwe. So esifuna ukuzwa namhlanje kini inzalo yeZimbabwe ephandle kwelizwe, ukuthi likubona njani konke lokho okwenzakalayo, kambe kungaqedwa njani lokuthi izihlobo izenu ekhaya liziphathisa njani ebunzimeni bonke lobu obukhona. Zinjiva khona ngapho eGoli liyathumela yini amachangana bag, yikho esifuna ukuzwa kini lamhlanje. Abafuna ukungena kuhlelo lingasixhuma ngokuya ekhasini lethu leFacebook ele VOA Ndebele, VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe, libhale inombolo zenu khonapho sizalifonela, kumbe lingasixhuma nje ngokusifonela ku 0012026192077, kumbe lisiwhatsapp ku 0012024650318. Sizalifonela ke lingene kuhlelo jonga
hongu Ntungamili. Nasi tiri kutarisa matambudziko mune zveupfumi akatarisana nenyika ayo ari kunzi nevakawanda mutoro uyu uri kupirwa kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, sezvakaitika muna 2007-2008. Vari kunze kwenyika ndo vakanga vakutokwanisa kunge vachibatsira kuraramisa nyika kuburikidza nemari dzaitumirwa kumusha, kutumirwa kuhama neshamwari, pamwe chetewo nekutumira zvinhu zvakaita sechikafu, sipo dzekuachisa nezvimwe zvakadaro zvaidiwa, nokuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, hanzi nevamwe zvinhu zvazvaremera kumusoro setsvimbo munguva iyoyo. Zvinhu zvazoreruswa pakapinda hurumende yemubatanidzwa muna 2009 kusvika 2013. Kuya makore angada kungoenderana nenguva iyoyo gumi apera muna 2019, zvinhu zvadzoka zvakare pakusunga, vanhu vari kuchema munyika hamuna mari, chikafu chiri kukwira mutengo zuva nezuva, magetsi ari kunetsa, mvura iri kunetsa maguta akawanda. Hapaisina chekuti vanhu vanga vachikwanisa kucheuka, zvakare vakucheuka kune hama neshamwari dziri mudiaspora kuti vanga vachitumira zvekudya nezvekubatsira. Saka tiri kutarisawo ipapo, toda kunzwai mukamuri matimana enyika vana veZimbabwe kuti muri kubatsirawo nenzira ipi, nekuti senguva ine kuvhurwa kwezvikoro mutungamiri wakawanda vanenge vachitumira matexti kuti makasimba here, ndopanotanga kuuya nyaya yacho, makadii, wopindura aiva ndiri mupenyu, wozoona futi yakuti zvinhu hazvina kumira kuno zvakanaka, tumirai mari mwana wechikoro kana kuti mwana wogara. Iwe unoziva value kana kukosha kwenyaya dzechikoro uri kunoku, wakutokwanisa kuona kuti aiwa regai mwana aende kuchikoro. Ndo matambudziko akuti asaane hama neshamwari dziri kumusha. Saka muri kwamuri ikoko, mungave muri muZimbabwe, mungave kunze kwenyika, batai nhamba dzatiri kupai dzekuti mupinde muchirongwa, tikufonerei. Tumirai nhamba dzenyu kuburikidza nekutifonera pa 001 202 619 2077. Inhamba dzenhare idzo, makangofona tinokufonerai back, kana kutumira nhamba dzenyu muchishandisa WhatsApp nhamba inoti 001 202 465 0318, kanawo kutibata muchishandisa dande mutande www.voazimbabwe.com, www.voashona.com ne www.voindevele.com. Muri vamangopinda muchirongwa, mutimira nhamba dzenyu tokufonerai. Ndofunga tine vatanawo parunare mutunga.
Indeed, we have our first guest. That's Ngqabu Thoma Bena of the organization Zimbabwe Community in South Africa. Good evening, Mr. Mabena, and welcome.
Evening to you and to all Studio 7 listeners.
Ngakabuza umbuzo wami wakuqala Mabena, kahle ungicacisele enye into encane. Lina elise South Africa kuthiwa lizinjiva, thina esemelika labanye abakubo Australia lakubo UK lathi sizinjiva.
Injiva vele akusomuntu, injiva lijazi. Ngoba abantu angithi esikole bogodola besuka kwaZulu besuka ekhaya ngesikhathi sewenela, babethi nxa bebuyela begqoke amajazi amade, kube sekuthiwa umuntu ovela eGoli bonakala ngokugqoka ijazi elide, ijazi lelo libizwa njengenjiva. Yikho lapho okwasukela khona ibizo lokuthi umuntu uyinjiva, ngoba uyabe egqoke ijazi othiwa liyinjiva.
Hayi, kunjalo ke lasizabuya sigqoka amajazi amade sibe zinjiva. Okay, let's dive in, Mr. Mabena. Things are certainly not well. In Zimbabwe, the economy is in a free fall, but the finance minister, Mr. Mthuli Ncube, he seems very optimistic and oddly, I would say, is one of the few people who are very optimistic about this economy. What's your take?
Well, what Minister Mthuli Ncube is saying, it is not translating to reality. Probably he lives in another planet, not where all of us are, where we are experiencing economic hardships on daily basis. You have already spoken about the unavailability of fuel, skyrocketing of prices, low wages for particularly workers in the public sector who are planning to go on industrial action. As you are pointing it correctly, that the economy has basically collapsed in Zimbabwe. So what Mthuli Ncube, the minister, he says, in our view, it does not add up. We have said to them that in our own view, given the economic situation in Zimbabwe, firstly, we said we needed to identify to say what is the nature of the Zimbabwean crisis in terms of the economic crisis. We've unresolved the currency question, which Minister Mthuli Ncube refuses to accept. You know that we were under a multi-currency regime. In 2016, a bond note was introduced. which caused the problems in the financial sector. And then later on, we introduced the RRTPs, which are not resolving the currency question in Zimbabwe. So unless and until we address and resolve the currency question, we will always continue to have these challenges. We have said in the immediate, not as a long-term solution, but in the immediate, because we have got thousands, over 200,000 or so Zimbabweans who are working in South Africa. That number might run up to close to 1 million, but those that are on special permits, over 200,000, and those on other permits, they work in South Africa. You have the people in the informal sector that stock their products in South Africa. So in the immediate, we said, let us use the rand or use the rand as a currency of reference, as opposed to using the RRTGs or the US dollar as a currency of reference. But the Minister of Finance is refusing. It makes a lot of sense in our view for someone who comes from Gwanda to buy stuff in rand in Mosina, then they go and resell in Mosina. Prices, even though the prices might be a bit higher, as compared to the prices in South Africa, but it will be reasonable because we will be selling the stuff or their goods will be sold in rand. Mm-hmm. So we have been saying in the immediate, let us adopt, not really adopt, but to use the rand as a currency of reference because it is already in the basket, in the foreign currency basket, but the minister is refusing.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line. Timbo Toram Tereri, hello.
Hello, Baba Mokadivo.
Takasimba, do you know?
Mfundisi Richard Moyo.
Mfundisi Richard Moyo. Maswera si mfundisi?
Taswera maswera, Mokadivo.
Ayu, watiru wape nyuta. Atikato, uweringa mashoko enye kuta. Amusu kwanza kubata Studio 7. Atisiku nyatu mbiso kutida mzukweri papa asiriru kutewe. Kwa nasi mainzi kwa hiri?
Kwa shoko hadita, atito sige chinja ma radio, ma TV, mbamu eduwaka pera kutuka nasa, isu kuita, isu tombo ita, sanguwa jinto to wana miradu wa yaya ya tungo tu tungo kwa tapa, isu tombo ita, nizuri shi. Saka, atito nida mbudu, fauri, atiba tire, wo, sewa tire, wakuba, wanutira radio, kati, karanti wako mwe duwe, singa zuri radio, kuna ya, singa miramoshe, saka, wachiri kuno pito ya, atisu tombo inzwa, ya tuwa ni mwezi.
Aiwa ndofunga zvinogadziriswa panoperawo zuva ramangwana. Tinotenda zvikuru. Tibva tangotiva munyaya tirukurukura taurai zvenyu.
Okay, tinotenda. Nao chirevo chiripo nechekuti kurarama tiri kunze kwenyika kunoku. Ndizovo zvinorema pano apo asi zvizhinji. Tinozama kuti tigone kupusha, tigone kunzwisana nokubatana nevemuno kunyanyanya kuti tigone kuti zamu kuti tizvirongerere tizvigadzire upenyu asi mugadzira kwatiita upenyu tinoona zvimwe zvichifamba zvakanaka kunyange zvichiremawo zvikuru nekuti nguva zhinji panorema apo naapo asi tichiona dzimwe dzenguva zvimwe zvisingewo zvichifamba zvakanaka nekuti kachitarisa sekwandiri sekwatiri kuno kusouth africa pane imwe mukana yatinowaniswa tiri mukati menyika ino sengi sezuro, sitarisa wali mwezuro, mwezuwa vano tuwezuwe Africa Month, tagani zuro, taka shezu wao, kure diyo kukweze FM, chitauro, zichemo zedu, chiti, nesuo, chilivano wakavu huku, nziko ingazwa sa gopenyo. Sala kwa teka enda huko huko, achida evan shezu wao, chikunu kuro kwa rama, kwa tino rama na huko, vachimu vundu ni mwanira, neza tino sangana zumu katime nyike, nataka taikuru ziroji, ingati wone kuose vanhu nekuti akangofanana saka zvimwe zvataedzwa tiri kuzamawo kuti tibatsiridzanewo nenyika ino yachiri kuti tiri vanhuwo kana chiwana mukana wekuendawo paredhiyo dzavo vachiripo mukana zvakafanira
kutitimbotaura nenyaya
baba
timbotarisa ndaifunga kuti tingotitarise nyaya iyi yatakatarisana nayo matambudziko mungoti gano kuti toda kupa wangu mkana kutingu matambudziko akatasana nenyika imi muri kunze kwenyika muri kubatsirawo sei vari kumusha.
Okay, tinotenda zvisinei zvasoro zvenyu kukagumhanya. Nariko ndekuti tichitarisa nguva zhinji tiri kuno South Africa tinobatsira kunyanyanya kumusha hama pazviri matambudziko afane kutumira mishonga yemapiritsi yechikafu nenyaya yekuti mazuva akapfuura hama yekwangu wangu ari kumusha wakasvika zvaoni musi wemande vachitaura vachiti une randi kutenga kumusha zvinenge zviri nani dani usina mari kunoni mari kumusha saka tinozama nenzira dzakasiyana siyana kuwata mabatsira hama vana vane chikoro apo napo saka ndinoona zvikuru sei vanhu vemuno vekuZimbabwe rimuno South Africa kunyanya vari kuzama kubatsira hama dzekumusha tinoona madelivery achienda akasiyana siyana vanhu vachitumira mari nenzira dzakasiyana siyana saka zvimwe zvimwe zvatiri kuona kuti zvava zveZimbabwe zviri mukati menyika neSouth Africa havana kukanganwa kana kurashika vanobatsira zvikuru vana vanobatsira zvikuru hama dzavo saka ndinoona zvii zvimwe zvavanoita zvakanaka ndinongozvitendera kuti havadzokeri shure vanonga vachibatsira hama dzavo tikaenda kuma cross border ravasati paya unoona vane zuva mhorika dzichienda kumusha negrozari ukaenda kuona nabosman kuma park station unongoona zvakaona chingaenda kumusha unoda kuti vanhu vane rudo unoda kubatsira nyika yavo nehama dzavo kuti dzigone kurarama saka tinoda kungozvitenda kudai mwari akaramba achiropafadza vanhu vezimbabwe nekuti vanhu vakasiyana nevamwe vanhu kuti vachinge vaenda kwavaenda havakoshiwi vanondoziva zvakamboita vana vaisraeri pavakanga vaenda kutsvaga chikafu iji kuijipita vakadzoka vachingobatsira saizvo saka ndinoda kutenda ndozvandikuona kubatsira kwachiri kuita nako kuzimbabwe
maita basa mfundisi moyo amene rimuda kukhuluma here
ya ndinoda kukhuluma
30 seconds Mr. Moyo
okay ngiti sengiyatokoza kakhulu ya ngiyabona kakhulukhulu abantu vana vaseZimbabwe vele vayanceda kakhulu mas beka lapha macross border yathatha izinto ezekhaya mihla namalanga khulukhulu ama-saturday uyabona amakhombi ayaphuma mhlawumbi ayi-20 agcwele ngezinto bosman apa station bayaphumela ekhaya so izinto efana lezo siyathokozela kakhulu ukuthi abantu bona baseZimbabwe balana e-South Africa bayanceda ilizwe labo ngekhe bafeni ngendlala lapho kungashota kunani mara kaniningi bayanceda so izinto efana lezo siyabhukuzela ukuthi thana masa yenza njalo thina abantu baseZimbabwe siyazama ukunceda abanye bethu bakhona ukuphila so into leyo even nami njengomfundisi mangibo ndifanele ngiyathaba ngiyajabula ukubona izakhamo zeZimbabwe zinto ezifana leyo so ngithi uNkulunkulu thana ma asinikeza amandla khulukhulu ngabona bathumela izimali kune zindlela zokuthumela izimali eziningi njalo njalo zokuthi lapho baya esikolo bakhona ukuncediwa njalo njalo so izinye izinto ngifuna ukuzithokozela ngezalo zeZimbabwe ukuthi uNkulunkulu thana ma bavulela imiqondo fana lo bangabuyeli muva bancede so into fana leyo abantu baseSouth Africa bayazama ukunceda abantu basekhaya.
Mfundisi, it's 17 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 17 after 2 o'clock in the afternoon here in Washington. And tonight on Live Talk, the Diaspora Forum, we are talking about the challenges, economic challenges that Zimbabweans are facing currently. And we are hearing from Zimbabweans living in other countries, otherwise known as diasporians, as to how they are helping their friends and relatives back home. And also we are hearing whether they have any suggestions on what can be done to alleviate the situation. We have as our guest, Nqabuto Mabena, of the Zimbabwe community in South Africa, as well as Mr. Dennis Churu of the International Cross-Border Traders Association, Harare. Mr. Churu, good evening and welcome.
Hi, how are you?
We are doing good. How are you doing yourself?
I'm not happy with the situation here in Harare. So I can't say I'm doing great. I'm not great. I'm disappointed.
Mm-hmm. What are the key challenges that you are seeing, and how best can they be addressed from the perspective of somebody anogara kunze kwenyika kana kuti anoshanda nemasangano ari kunze kwenyika?
I think the way we can address the situation we have in Zimbabwe right now is to change the government, because they have failed. They have definitely failed. The situation is very, very bad, my brother. You know, if you look at fuel queues, they are very, very long. And, you know, you can't even know whether this is a parking or it's a queue, because the queues are permanent here in Harare. They are permanent. Situation is very, very bad. I think the best way to solve this is to change the government.
But how do we do that? We had an opportunity to vote, and people chose the government that they did choose.
Yeah, but the election was stolen. The election was stolen. People didn't choose ZANU-PF. The election was stolen, and I think they now know. They now understand that they stole the election because they can't fix this this economy. The situation is very, very bad.
Mnumzana Mapena, Iran, the kona ngapo ngengezwa ngangaphazami kuthwala iqhinu kwe kuthiwa ibhondi le lama-RTGS aqina ukwedlula irandi yikho. Mnumzana Mabena, I think we've lost
he's there. Ngoba akulanto le sibiza ngolwesenzirotha i-production okwenza ukuthi loba abantu betshintsha izimali zabo amarandi bethenga kumbe amadola kumbe ama-RTGs lawo imali yangkhona amarandi iyabe beqinile ngale ibhondi
irandi laingenele khonapho Mapena yikho ebe ngifuna ukukubuza khonapho usicacisele ukuthi nxa ibhondi kuthiwa liqina ukwedlula irandi ubunzima bani elihlangana labo njengabantu abaseSouth Africa alubana lithe laya eZimbabwe lafika sokudingeka ukuthi lithenge lokhu lalokhu yakho naleZimbabwe.
Lokho kwenza ukuthi imali yakho engamarandi ifitha abalale ungayiboni ukuthi isebenzeni, ukuthi nxa ungathathi 100 rand uyitshintsha kunaqiniso ukuthi irate le-bond iyimalini kodwa engikwazi ukuthi le-dollar 1 is to 14. So imali yakho ivele ikhanye iphansi kakhulu ngokuthi imali ibhondi liqinile njalo futhi intengo zezinto ekhaya ziphezulu okudlula ngapha. Kutho ukuthi nge-100 rand umuntu lapha aphila ngayo owensuku ezimbili insuku ezintathu ekhaya akakwazi ukuthi aphile nge-100 rand usuku olulodwa ngendlela intengo into yezinto ezibiza ngakhona ekhaya.
Manje ndandichida kuti ndibvunze vamabhena neisindevele but isindevele tsami slippery lamsha
siyalo kuphuma
but Mr. Mabhena, you have been outside the country for some time, and when you meet Zimbabweans or when you go back to Zimbabwe and see how things have drastically changed for the worse, what would you tell Zimbabweans who are still in the country, who are still hoping that things will one day get better? The words of encouragement, what can you tell them?
It's a difficult one because no one, you can't give advice to a person who cannot find employment, a person who graduated from university or college who cannot find employment but who has to sell airtime on the street, a person who cannot access healthcare facilities because they do not have money, a person who cannot get on a public transport. I come from a village which is about 60 kilometers outside Bulawayo, and the public transport will cost you about $24 in bond notes in return, a distance which normally would cost about 5 bond notes, but is now gone to about $24. So a person who then wants to go and cash in their pension, old people want to go and cash in their pension in the city in Bulawayo, there's this challenge that you will have to borrow transport money. You go to town, the money that you get is not even enough to get you back home and also to clear the debt that you have borrowed. So it becomes difficult to say what kind of advice will you give to such a person. So people, they now stay for about 6 months without going to town, hoping that in their monies will at least be better when they go and they withdraw after 6 months. But we also had a challenge, particularly during the Easter weekend, that the people had left their villages on a Wednesday, Thursday, to get to town to process that the banks were offline and they were to be assisted after holidays. So all of that challenges that in because of young people in the city, it's difficult to say what advice would give to them because the informal sector is now flooded. Everyone is now in the informal sector, and the people have no money to buy products that are coming from outside, your clothing and so forth. So it is sure a difficult situation. And other than what we are saying, that in the immediate, not in the long term or in the short term, but in the immediate, we need to address the currency question so that we can begin to eliminate some of the difficulties that we are confronted with in Zimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mabena. Please do stay on the line and tunga.
Gunjani mlalele cingwe.
Siyaphila linjani?
Siyaphila. Sikhuluma lobani?
Nikhuluma lo Dlamini lapha uGeni seBotswana.
Yebo Dlamini. Kunjani Botswana?
Hayi, kuyancengeka baba. Akufani lakithi ekhaya.
Liyathumeza yini amathangana bheki kumbe akhona yini vele khona ngapho eBotswana?
Akhona. Singayenza njani ngoba impilo yasekhaya lezi nsuku njengoba nje sikhuluma ukuthi akulalutho ekhaya. Abadala ekhaya bakhangelele thina. So ukuze abanye bephile kufuna thina sibaphathisele amashangani bheki.
Unganani umndeni wakho ekhaya?
Umndeni kulabantwana ababili nabazali.
Ubathumezela after isikhathi esinganani?
Ma ungathola at least inyanga, at least every month or after every 2 months. Angithi lezi nsuku siyafisa khona ukuthumela imali ngama technology la khona lezi nsuku. Angazobe siyavumela ukukhuluma emoyeni ukuthi like i-Western Union kumbe le imkuru.
Ukudla lokunye amawathu wathi owathumezayo ekhaya kuyini kahle kahle?
Hayi, kakhulu amafutha
okupheka.
Amafutha okupheka. And then nje labo rice, lama basics afana labo flour.
Nayi siyabonga mlaleli. Mhlawumbe kokugcina kungalungisizwa njani ngokubona kwakho konke okwenzakalayo lo?
Ungalungisiswa kuphela ma ukuthi uhulumende wethu weZimbabwe engatshintsha nokuthi nje isimo se-economy silungiswe ngoba ngendlela okungakhona lezi nsuku hhayi akulunganga sikile akusijabulisi.
Kurafa.
Hayi, kurafa akulunganga. Abakhuluma-ke bebonise ukuthi bayenze kungcono babo belungisise isimo kube ngcono ngoba abantu bazakuphela ngendlala.
Hayi, siyabonga mlaleli ngokungena kuhle.
Munotaura here?
Ndinotaura.
Ngati taurizvi. Ngatibhuyei. Ndotanga hangu nekuti mutaure zvakare zita renyu rizere.
Ndoitwa Geri, muno muBotswana.
Muri kuBotswana. Kumusha muchibva kupi mukoma Geri?
Muchibva kuBulawayo.
Pabulawayo. Tingati here zvinhu zviri kukufambirai zviri nani tichienzanisa magariro akaita vanhu kumusha nezvamuri kurarama muri kuBotswana?
Tikonzero kuti tiye muno muBotswana kuti angangotizawo situation yange iripo kumusha. Kunyanyanyanyanyaye mabasa noupfumi hwacho hwenyika takazoona kuti mabasa tapasina nekurarama basically kwainetsa saka takauya kuno kuBotswana kuzongotsvagawo mabasa.
Tinozwa kuti muBotswana umu kuwanikwa usina mapepa hanzi vanorova nechambuko padare ramambo. Muri kurarama sei? Mune magwaro here ekugara munyika iyi?
Hai, hongu zvangu magwaro ndinawo asi ndakambogara nguva yakati rebei ndisina. aiwa for sure ukabatwa haunovhariwa asi mazuva anokurova haroi asi ndakambobata 2003 ndikarohwa zvangu kwamambo asi mazuva anoka unongosungwa chitongodzosera kumusha kodzoka
kodzoka futi saka zvii zvikuru zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha
kungotumirawo mari nemagrocery
Saka mukatumira mari munoona zviri nyore here kuti vazotenga grocery kumusha kana kuti kutongotenga kubhosikana muchivatumira kumusha ndo zviri nyore
kana iri mari kana ari maUS kudzawo kuti kana vabata ari maUS zviri nani vanokwanisa kutenga because hanzi maUS anotenga asi mabhonzi hanzi ndevarumbeti netse kana kuda kutenga
aiwataka
most of it
sorry taura henyu mukoma
saka most of the time wanopisa ya mari kana negrocery mari ari maUS dollars
muchishandisa Western Union mukuru nezvimwezvo
Western Union nemukuru ukatumira mari kunonga ari mapula anosvika kuzimbabwe ari maUS
vanokwanisa kutora maUS
ko exchange rate yacho haina kudhakwa here yavanomupa mukuru wacho
No, I don't think yakadhakwa zvayo because most of the time it's almost like the bank rate, the normal bank rate. Nashandisa kuno.
Aiwa, siyabonga kakhulu baba.
Hai, nami ngibonge kakhulu.
Thank you so much, marara zvakanaka.
Oh, wait a second.
Thank you. Tungamila, I think we've lost Mr. Dennis Juru. The president of the International Cross Border Traders Association, his phone dropped and we are trying to call him back. But tombunzwa vateereri kuti vari kuti tine vaviri vatatu vanyora mashoko pa Shona Facebook page vatumira kuno. Ndingatiwe kutanga ndimufundisi Richard Moyo vanga vanyorawo kuno tisati taura navo pamhepo asi zvakangokosha kuti tiverenge zvavanga vanyorawo. Vari kuti ini mufundisi Richard Moyo ndine chichemo chikuru Studio 7 haisi kuita mazuva ano kutanga kwemwedzi uno haibatiki please tibatsirei kuti radio station ibate nokuti zvanyanya chose then mukoma Davidson Marumani vabva vatsinhira zvekutaurwa namufundisi Richard Moyo hanzi Studio 7 haichabatiki muno muHarare kubva nezuro chiko nhai vateereri vari kuchemawo kuti havazokwanisa kutibata asi tinoimba kuti zviri kugadziriswa kwoita Best Mapira hanzi hamahwani chaiwo nguva yakaoma zvinhu zvakaoma ndofunga vari kutaura kuoma kwakaita nyaya tirikukurukura kwoita vamwe vari kunyora mukoma Aaron Ngara hanzi South Africa tinobatwa nekona chaiyo vabva vaisa nhamba dzavo kuti vafonere ndo zviri kubva kuno kune vamwe vateereri tunga
I hope vayavaye vatisingagoni kudoma nemazita havana kutanga kuvhiringa
zvinhu hanzi kudira jecha ndanzwa kuti vajuru vadzoka parunhare apa mukoma juru alo vajuru
vakandemiri
maakutinzwa zvakanaka here
ndakunzwa zvakanaka ndiri kutravhela saka
aiwa tinotenda zvikuru regai tingoti dimu isati yarasika zvakare nhare kuti zvii zvamungataurira vana vezimbabwe vari kunze kuti vange vachibatsira hama dziri kumusha nokuti mataura imi kuti mutori muzimbabwe muri kuona kuoma kwezvinhu saka chamungatsinhira kana kutsigira kuti vana vezimbabwe adai madai vakomana zvinhu zvireruke vasikana kuti zvinhu zvireruke
zvavanokwanisa kuita ndezvekuti pane zvinhu zviviri zvavanokwanisa kuita kutumira mari inove iri hard currency angave maranzi angave mapula angave maUSA uye zvekare ndichikurudzira vachona vari muno muzimbabwe kuti kana vabata mari iyaya ngavapote vachichinja zvishoma shoma sekuti vakaichinja kamwe chete uremu hwebhondi huri kudonha zvakanyanyisisa tinoona kuti izvoni kana ukatasa randi zuva ranhasi radoka richitsipa 100 rand munhu anga achikwanisa kunge achipuhwa pane mutengo unobva pa28 bond kusvika pa30 bond saka zviri kudonha bond mumazuva ese kubva kwati chechipiri chekuti kana kuri kwekuti ndevaya vanenge vachida kuti vatenge chikafu ngavasatenga chikafu chekuZimbabwe chiri kudhura zvisingaite. Ukatarisa chikafu chakaita sanenge chemuchicken nyini kuti 1-2 mapisi zvinoda kuti unge uine 10 bond. Saka vanofanira kutumira vanhu chikafu chakatotengwa kare kuitira kuti vasazonochinja dzimari vachinotenga chikafu patsva. So ndo zvandingati ndingakurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviite izvozvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru, ramba nyimuri parunhare. Tinoimba kuti this time hairasike zvakare nhare ntuga.
25 minutes to 8 o'clock. Sibuye kuwe Mabhena. Sibonile bekulokhetho ukhona ngapho eSouth Africa ngeviki edluleyo. Njalo sibonile izizalwane zakho leSouth Africa ezisemazweni atshiyeneyo ziseneliswa ukuvota. Leyo vote nxa ngingaphazami iwinwe elibandla le-DA, itshayiwe iSouth Africa, i-ANC rather, ngakukhetho lwabantu abaphandle kwelizwe beyinzalo yeSouth Africa. Lizwe njani njengamaZimbabwenza kudiaspora libona ama-South Africans e-exercise i-suffrage yawo evota esendaweni zonke zomhlaba?
Kuthiwa kufika uvote abantu abafika 700,000 abahlala emazweni atshiyeneyo. Kumele sekunanziwe lokuthi i-DA ungani ithole 90% amavoti lawo. Okumele sekunanzelele ukuthi abantu be-South Africa abahlele emazweni atshiyeneyo afana oNgilandi labo Australia America, ikakhulukazi ngabantu abamhlophe abathanda ibandla le-Democratic Alliance ngoba belibona kulibandla elimele izifiso zabamhlophe. Kodwa thina-ke kube yisifundiso kithi ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe noma bengahlali khona
bangisa
ukuthi bavote, sababona nabo eMozambique bevota.
Mr. Mabhena,
esikufisayo ukuthi nathi nxa kufika ukhetho ka-2023 abantu abahlala emazweni ngaphandle kwezwe laseZimbabwe nabo babe nelungelo lokuthi bangene.
Thank you, Mr. Mabhena. Please just hold on. Tingotora muteereri. We'll come back to you as soon as possible. Just hold on. We have a caller. Hello.
Mbani.
Chakasimba, ndiya nao.
Nitwa Inoki Vambe. Inoki Vambe.
Inoki Vambe. Mukoma Inoki Vambe makadiko?
Ndiko makadiko. Ndiko makadiko. Ndiko makadiko.
Aiwa, tinotenda emine kuteerera.
Ya, nemukwazi vateereri vose vestudio 7 nevabereki vangu vari Zimbabwe. Nhau iripo yatiri vataurawo ndeyekuti mararamiro ati kuita munyika muno hauna zvakunaka. Mabatiro ati kuitwa munyika inoyo haizvina kumira zvakanaka nekuda kwepurezidhendi aripo amunangagwa. Hapana chava kuboita, chokwadi chekuti vakudikana. Vanofanira kuti vataurirane achamisa.
Nhare yamukoma Inoki inenge iri kutsvedzawo zvakare. Foni yenyu yanga isanzwika zvakanaka. Tichitarisa maproblems aripo zvino izvi, nyaya hombe inyaya yechikafu nemari, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vari kumusha?
Tiritotadambidiko rekuti pamari shoma yatiwana iyoyokuti titume zvinhu mumusha. Takatumira zvinhu mumusha endeiemauchinoei zvinhu mbaaasvika muHarare rodhodi pauchida mari zvakare kuti mudhambe muchinoi yatire zviri muHarare. Saka hati kuraramba zvakaoma.
Imi mune mhuri here kuSouth Africa?
Ndiro.
Mune mhuri here kuSouth Africa imi yenyu?
Ndine mhuri kuSouth Africa ndipo mhuri yangu. Saka ndinofanira kutarisana nemhuri yangu zvakare ndipatawo nevabereki maina Zimbabwe.
Ndiro ndandachida kunzwa kuti muri kuzvikwanisa sei.
Chinongoitawo zvinenge zvarodaro kumakumi mushandowo mashona makadambuka ekuhlanzi mapepa ndivasiya mapepa
Aiwa tunotenda zvikuru mukoma vambe ndivambe kwamuriwa era. Aiwa tunotenda zvikuru mora zvakanaka mukoma. Thank you so much mukoma Enoch Vambe vanobva paZimbabwe asi vari muJohannesburg South Africa. He is calling for national dialogue, and he says for that to success, to succeed, the dialogue should involve both President Emmerson Mnangagwa and MDC leader Nelson Chamisa. Without that, things will never change in Zimbabwe.
Si vuele kuwe mnumzana mapena ubusa kuluma ngendaba ye vuye diaspora vote ubusithi kutketo oluzayo into eliza iqhuquzela mpela libona ukuthi iyenzakala uMongameli Mnangagwa uke wathembisa ukhetho lwedlule ukuthi kuyiwa phambili hayi uzabona ukubana mpela ama resources allocatedwa ukuze yiloba ngubani oyisizalwane seZimbabwe olelungelo lokuvota ephandle uyeneliza ukuvota iliza kuquzela ngayiphi indlela libona ukuthi ngempela kuyenzakala lokho.
Okokuqala ukuthi amaqembu asephalamenti kumele akuphakamise ukuthi abantu abangaphandle kumele bavote. Okwesibili inhlanganiso civil society lazo kumele futhi zikuphakamise. Sinazo inhlangano lapha eSouth Africa ezimele izalwane zaseZimbabwe, njalo futhi zikhona akhona ama-civil society eZimbabwe asisekelayo ukuthi abantu kumele bangenele ukhetho bangaphandle kwamazwe. Lokho sikutsho ngokuba uhulumeni uyakunanzelela ukuthi ukuze umnotho wakithi uvuselelwe kuyikuthi abantu abangaphandle kumele bafake imali yabo kumbe bahlanyele imali yabo elizweni, bahambe bayevula amabhizinesi. Thina-ke sikutshoyo ukuthi ukuze konke lokhu kwenzakale kumele nathi siphiwe ithuba lokuthi sivote, kungabi kuyikuthi thina kumele kuphela zikhunjulwe nxa sekufuneka ukuthi kube nemali ekhaya, kodwa nxa kufuneka amavoti sikhohlakale. Yikho esizabe sikuphakamisa, sakhumbula ukuthi kuthe kungathi ku-2018 sike sahlangana lenhlangano eziningi lapho eSouth Africa sasayina isivumelwano esokuthi kube lento kuthiwa i-diaspora vote. Yikho sizakuvuselela ukwenzela ukuthi kufike u-2023 sibe sesilendlela ukuthi nathi sivota njani.
Siyabonga mnumzana Mabena, qhubeka ubambile ecingweni khonapho. Abasanda sixhuma singumsazi we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-diaspora forum lapho esikhangela khona lamhlanje induba uzulu weZimbabwe abhekane lazo. Sisizwa njalo kuzalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukubana zithini ngobunzima bonke lobu lokuthi ziphathisa imideni yazo njani eseZimbabwe njengoba izinto zidula nje okwamagama, intengo yempahla isenyuka njalo nje imihla la malanga. Hanzi nabamabhena mkoma J nyaya ye diaspora vote inyaya ya ticha kurudzira zvikuru kuti kuchindwa kusarudzo za 2023 maZimbabwenzi ari kune dzimwe nyika ange achiwanikwa achivhota ari kunyika izodzo.
Inyaya inofadza dai zvaiitika izvo zvokuti vana veZimbabwe vange vachivhota vari munyika dzavagere, nekuti ndokurudziro yagara ichingoitwa uye ndo zviri kunzi dai mitemo ine chekuita nesarudzo yavandudzwa kuti ifambidzane nebumbiro remutemo rakaparurwa muna 2013. Tine vateereri vaviri vatatu vanyorawo pashona Facebook page yedu vari kuti ivo hanzi namukoma Augustine Mawodzwa, hanzi hapana chiri nani paZimbabwe. Koita mukoma Mwampo Shava, hanzi watching from Johannesburg South Africa, maswera sei aiwa taswera. Then gracias chari varikutipa phone number yavo zvimwe chete namukoma Emmanuel Nyakonda varikuti makafona ku studio 7 vanokufonera back mukoma David Simango hands listening from the Caribbean vari mumvura ndofunga mu Caribbean umu koita Thandiwe Gumbo unzi lichona njani sisobo endaweni ezichenayo hanzi maswera senyi mnzimbo dzakasiyana siyana ndizvo zvokoita William Ngezi hanzi Zimbabwe yadonedzera vana vayo pasi ndo vamwe vari kunyorawo paFacebook panapa vachitaurawo zvavari kuona totodzoka kuna vamabhena nokuti aita dambudziko foni yava Juru vaDennis Juru yadona tiri kwedzawo kubata Va Frank Guni, Zanu PF, varimunomu Washington DC, nare yavo inenge iri kuramba kuita, vanga vachimbotaura zvemusangano, kuti vangangodaro vari mumusangano kubasa kwavo, asi tiri kuramba tichiedza kutinge tichiwana vekukurukurawo navo, vadare vakati kuti. Tombodzokera hedu kuna Mr. Mabena. Mr. Mabena, I've seen some Zimbabweans, especially back home, especially women, they form clubs. They pull resources together and buy. Okay, we have a caller. I'll come back to you. Mr. Mabena. Hello.
Hello, Salunan.
Linjani.
Tatira Baba Linjani.
Skona Baba Kuluma.
Yeah, I. Umomosa lizenda gitika umanga ukuhle iqiniso lonke. Kusithwalisa nzima thina esebe singaphandle kwelizwe ukuthi sithumezele abantu abasekhaya ukudla kuba nzima izikolo ziyadura amabhuku kuyadura yonke into yangkhona ikhwelile singazi ukuthi athi kwini okwenzakalayo hhayi umongameli wethu kakuboni yini khonokho okwenzakalayo ekhaya ukuthi achiye enike abanye abakwanisayo kulokuthi sisokole kangaka sithwele nzima singaphandle kwelizwe ilizwe lakithi lilenotho kodwa besehluleka ukuthi belungise izinto kusithwalisa nzima kakhulu ukudla ekhaya ukuthi akusathengeki ungazi uhambe ule mali uthi sithi 30,000 yakhona ifika khona ngale kayisebenzi ekhaya ufika utshintshe kuyona leyana imali yabo yona leyana ekhona ngale imali yangkhona kayisebenzi lutho.
Ungaphi mlaleli?
Oh, he dropped.
Luqumileke ucingo luka lomlaleli lapho jongwanga uchifunza.
Yes, I was throwing a question to Mr. Mabena. But back home, especially our mothers, they used to have savings clubs where they would pool resources together. And then at the end of, say, 6 months or a year, they buy groceries and share. Is that something that you can urge Zimbabweans who are able to do that?
Yes, the people have been doing cooperatives or self-helps where they pull resources together. They do it even here in South Africa. Zimbabwe is doing it here in South Africa, back home in villages and so forth, so that they put resources together, either buy groceries by end of the year or invest their monies elsewhere. So we do encourage people to come together, to pull resources together, yeah.
Mm. Okomsandira pamwe loku kuraiti Mabena pati iklap nxa imali siza kuwela pana hayi kuba mnandi manje ba lenkalate imali but nxa i round manje zihamba so kubuhlungu lapha uzumelele
yebo kubuhlungu kodwa indlela engcono ukuthi siphile ngayo kanti ke futhi okunye sekunanzelelayo ngapha esinganganelisi ukuthi singene ebantwini sike sifundisane ukuthi imali singayiphatha njani ungananzelela kule mali eziningi ezemazimbabwe lapha eSouth Africa ezikwa kuma-Burial Society ukuthi every month and siyahlangana sikhiphe imali e-Burial Society kuya Tory Burial Society labo mali efika 500,000 iyabe idinde ukuthi isebenze kuphela nxa kungaba nemfa imali leyo ka investor siyabona ama companies amakhiwa ukuthi baya invest yabona imali zabo kuma policies and so forth la kwezinye indawo imali lezo kodwa ezethu imali ziyabe zihlele emabhanga zimali zona lezo esicabanga ukuthi nazo zingancedisa ukuthi zithuthukise ukuthi abantu bavule izinto ezingasiza kusasa kasi akanelisi ukuthi singene sekukhulume lokho kodwa sicabanga ukuthi ngolunye uhlelo okumele sibe nalo ukuthi kanti abantu abale mali ezinkulu kuma Burial Society imali lezo bengazihlangela njani ukuthi zizane.
Mhm, tangani chiti mkomaje kuna mabena nyaya makrabu yekupana mari.
Eh, marounds.
Marounds ha inyaya ribo asi. Asi zinona kachele kana mari
chiyako.
Kana yakuru around kudaya.
Asi kana zviri zvekuti varenge vachiita club yoku save mari. Zvinowedzera futi mari yaone kuti ndinonzwa richiri kurangarira nguva yataikura kuti ana mai vaizvita. Vachizokweretesana zvakare mari iyo vanenge vari kana gumi 10 they may be 10 and then they would borrow from the savings
exactly.
And when you pay back then you put a small,
small interest.
And that way even if say like you are saving in RTGS or bonds, you know it depreciates. We know, but if people pay back with interest, at least it will appreciate.
You know, balance.
Yes, yeah. It will balance. The guy is good. Pani vamu iru aripar nare. Hello. Hello. Okay. I thought it dana zokonga paita muterera pinda bashirongwa ntunga. We can go back to Mr. Mabena. Tirikuedza kuti tibata vanhu vakawanda. Tirikuedza kubata vatino mambeu chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Asi nhare yavo iri kuramba. Nhare yava Dennis Juru yadonha. Tirikutarisirwa vateereri. Ndofunga vari kuitawo dambudziko. Ndofunga taane muteereri parunhare. Hello.
Hello, makadii henyu?
Takasimba, ndiani avo?
Apa vanotaura ndi Godfrey.
Mukoma Godfrey ani?
Oh, Raja, hapa mkuma Godfrey Chitengeni.
Chitengeni, makadi mkuma Godfrey, makadi.
Tinofara makadi wa Jonga.
Tulu hapa, ni mrukufona murukupi?
Mrukufona ndiri South Africa, taka Zimbi area.
Ok, nyaya, tulu kutawura mainzi kwa anditika.
Wamu nyaja imi wa chope.
Tatomirira imi wa Chitengeni kutumui tuonge, kutitoi pakura sei.
Ndati matani zetu songa na wizi zika vitura rano ya ziku nita ziku nwezgasi aukuma raisa rafana ni mwemu in case kana kula ifaita break down anungu kama mwuda jiko bada epi mwanungu nzi sore na vata risiti weda wani matika kana na nisako kasha kasa raji deni anungu wano kufari rako kwe long time kama sato mata mba rai muna kurari soko ni zara mfuna ku ya ndi light mwuzi rengi kwa fire light kata ayawe anu kieku ni the way they teach us.
Saka izvozvo zvekuti hamusi kubatwa zvakanaka muri South Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru mukoma Godfrey. Asi chii chiri kuita kuti musadzokere kumusha kana muchiramba muchishungurudzwa kudai muSouth Africa?
Kuba kuna mabasa ezvinoziva vajonga chinoita tingovhota but zvinoona kuti hapangiri kuchinjasiri vari kungobira mali chei kuba kuna mabasa kapakungamboenda kakaenda kundokaromba zvachose unoga chinorarama sei kana unemployment rate over 90% as we are seeing right now. As we are speaking, bread is free last week, we can get that money to buy the bread, all the stuff. So, we end up deciding to serve outside the country.
Saka muri kunze kwenyika muri kukwanisa here kubatsira hama kumusha?
Yeah, kumbati utumira wo, it can be the money, but you want to pay one after utumira.
Murenyi akakura sei?
So far, I've got two children, but I'm still going to be divorced with my wife last year. But I've been married to the two rabbits in the suburb of an hour.
Saga Pamwe Zimune, budget, Mari.
But then I found a younger, but I found a teacher. You my gross salary from just 4,500. You have found a desire, and you have found a phone with Chimera Kumba, and you have found a certain figure with us.
Ya, saka aiwa panenge pakaoma. Saka imi zvamunonyanyotumira kumusha munotumira iri mari here kana munotumira chiri chikafu?
And wazvitira iri mari.
Iri mari.
Eh.
Aiwa ndizvozvo ndokuchengetana kwacho mukoma Godfrey vakuru vakatikarereka gukurerawo muri kurera mumwe nhasi mangwana achakurera iwo.
Aiwa ndizvozvo vajonga.
Tinotenda zvikuru murira zvakanaka. Thank you so much, Ntunga.
Spendoke kuwe mapena, we have...
Kuwenda kuna wa mapena, pana mtiriri, negata za kunyatu. Tanangura, anyura pasa, paruta nezu maklabu.
Pa Facebook, ndi ngutandiwe gumbo utiena, endi shiwa lenda baya maklabu, ekaya isinzi makakudu. Ngoba imali vele yona ai kwanzi nyama krabu gumbai yanetsa nekuti mari hapana
kuna mari
mari aita magumbo enyoka
paya paipa
5 minutes before the top of the hour is the time and tonight on Live Talk we are talking about the crisis unfolding in Zimbabwe before everyone's eyes and how the Zimbabweans in the diaspora are responding. Mr. Mabena, what's the way forward? How do we solve our economic challenges?
As I said earlier on, that there is need for a national economic dialogue that we need to attend to the immediate, which is the current question, resolve that. But ordinary Zimbabweans that are in South Africa who are sending their groceries week in, week out, also have a word for the people in the villages to say it is painful that when election time comes, people will always vote for ZANU-PF as we saw in the last elections, particularly in rural communities. So the message that they always ask us to pass is that people should be conscious, should not be bought by rice and t-shirts on the eve of an election. They should think for what will happen in 5 years. Right now we're in an economic crisis. ZANU-PF is failing to provide people with the food, but come 2023, just a month before election, they will be rolling out food parcels to provide to people in the rural communities for them. So the message is clear, is that we have seen that ZANU-PF cannot deliver, and when election comes,
Mr. Mabena,
we must all unite in rejecting
May I disrupt you again, Mr. Mabena? Sorry for that. We have a caller. I hope he's still on the line. Hello? Hello?
Yes.
Yeah, Magadiko.
I'm right, bud.
Skona. Kuluma, Baba.
Sikhuluma ngobunzima obuselizweni baba lokuthi njengamaZimbabweans akudiaspora libaphathisa ngayiphi indlela abasekhaya ikakhulu izihlobo labangaki.
Okay, good. Yes, good thing. Let's not have a reference town, but hey, good thing. We'll participate in the car at this. At the Kailin Piakona, we go to Ryan Kin to Vele, Betagali, Vele to Venzara, and yes.
So now to Meza, Imali Gumbe, to Meza Machanga.
I go to Meza, Imali, wasn't cut the Machanga.
Avelan.
I'm going to go to the house.
Okay, so for impupu tumezimali.
Yeah.
Okay, I see abo ngukube kuiba mbenjalo mlaleli.
Okay.
Hanzi ne mtereri nendu kubotswana, no basira muri yangu, apone hapo, nchitumira omari, nchitumira magrosaris.
Arugurwisa we.
Arugurwisa, se vamo waka wando wana.
Mbumba. Achinofadza ndicho kuti vana veZimbabwe kazhinji kwatiri hatinyanyokanganwa kumusha hanzi hatichinje mutupo nekuvhakacha kana takanakidzwa sei atichikotora mutupo waiko asi pano nepapo kunoitwa vaviri vatatu mutunga vanochinja mutupo nekuvhakacha
iko kare ku South Africa pane saying you know vanhu vaenda ikoko kana vasvika ikoko vaitokanganwa kuti vasiya muri
atokanganwa
in the valley would say wadlwa zindunduma egod
arova nehondo yechindunduma thanks so much to our listeners and viewers. Our time is up, and Tunga, I think we have to call it a quiz now, and thank our guest, Mr. Ngabuto Mabena of the Zimbabwe community in South Africa, Mr. Dennis Juru, International Cross Border Traders Association, and all the callers. This is Jonga Kandemiri, Mwerera Shakanaka.
And I'm Tunga Milinkomo. I'm Tugane Lila Lekuse.